manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina gunyana 2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inovakira vana chiremba dzimba dzekugara.
The battle is still alive, still kubatsiridza kuti tipanane zvishoma zvatinowana izvozvo kuti munhu wese ange aine kudzivirirwa nekuti chirwere checovid chauya zvakanyanya kumaruva kwatiri kubva tinazvo hamazi kuparara nedenda irori saka tinozvikurudzira zvikuru uye tichibatsiridzana kuti aiwa chinhu ichi ndechemunhu wese nesu ngatibatane tirwise nenda irori
MDC Alliance inoti iri kushanda zvakasimba mukubatsira kurwisa chirwere cheCOVID-19. Zimbabwe yosangana neSouth Africa mumitambo yerwendo rweku-2022 World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vatambidza gurukota rezveutano vaConstantine Chiwenga dzimba dzemachiremba kumarimba muHarare vachiti dzimba idzi dzakavakwa pasi pechirongwa chehurumende chekuona kuti vanachiremba vakoti nevashandi vehurumende vagara zvakanaka. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vamunangagwa vati vana chiremba vari kuita basa rakakosha zvikuru panguva ino yedenda reCOVID-19 uye kuvapa dzimba ndezvimwe zviri kuitwa nehurumende kuti vashande vachifara.
Right now to hand over these two blocks to the Vice President and Minister of Health, Dr. Chiwenga. Anga achitambura nana chiremba achiita mastrike. Kuti vanachiremba vawane pokugara pakanaka vagodzuka vanhu vakasununguka
vati dzimba dzekumarimba dzakavakwa pasi pechirongwa chehurumende chekutanga chekuvakira vanachiremba vakoti nevamwe vashandi veutano dzimba vachiti chikamu chechipiri chichaona hurumende ichivaka dzimba nenzvimbo dzekutandarira pazvipatara zvesali mugabe muHarare neInguchene kuBulawayo. Pasi pechikamu chechitatu hurumende ichavaka dzimba kuzvipatara zvemumatunhu ese munyika. Vamunangagwa vashandisawo chitiko chanhasi kuparura hwaro hwekuvaka dzimba munyika kana kuti National Human Settlement Policy vati pasi pehurongwa uhu vanhu havasi kuzobvumidzwa kungovaka pese pese vachiti dzimba mumadhorobha nemaruwa dzichange dzave kuvakwa pachitevedzwa gwara rebazi ravo rinoona nezvedzimba. Vaenderera mberi vachiti vaye vanopa nzvimbo dzekuvakira dzisiri dzavo kana kuti maland baron vachasungwa. Vamunangagwa vakurudzira mabhanga makambani akazvimirira emuno neekunze kuti atsigire chirongwa chehurumende yavo chekuvakira vanhu dzimba. Motezeru mtauru webato guru no pikisa RMDC Alliance va Clifford Shachwayo vauza Studio 7 kutiba muna ngagwa avafaniru kugumira mkutaura chete vachiti baturavo njiro rinema land baroni munyika yese.
Hapana kungo taura, kungo nakijua okuta awanda taura asezu nobuda, hapana nikuti njivo varuku suita. Kana wachida kusunga malendi baroni, wanda utanga watu susunga hivu. Wachida kuzinga malendi baroni, wanda kutu suzinga hivu. Saka tuna kuona kana wari serious. Nga wazi vise, nga wazi sungi, bozi, isistimu ya zanupefu, inga zuma lendi baroni.
Mutawiriwe MDCT, va Witness Duve, vauza Studio 7, kutichavano dakuwa na urumende, ishita zwa inenge ya taura, vachitipani zurongwa zwaka wanda, zwaka paruwa na urumende, asiju siri kutevezwa.
Kuvakiwa kwe dzimba dzematokota dzavugwa nasi dzemaremba flats chiri chakanaka chose asi chatisingafaniri kukangamwa nechekuti hurumende inofanirwa kunge ichivandudza mabatiro ainoita vashandi vayo vese zvichibatidzira iyo madokota.
Panoda kuvakwa dzimba miriyoni nezviuru mazana maviri senzira yekuti munhu wese awane pekugara pakanaka munyika. Ndaka mira Studio 7 Muharare, ndini Godwin Manguja.
Wazirezo utano rakazivisa nezuro kuti vanogumi nevapfumbamwe vakafane chirwere cheCOVID-19 nezuro uye vamwe vanozana nemakumi masere nevanomwe vakabatwa nedenda reCOVID-19 munyika yose. Vanhu vabatwa nedenda iri vave zviuru zana nemakumi maviri nezvina nemazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu kana kuti 124,960 uye vashaya nechirwere ichi vava zviuru zvina nemazana mana nemakumi matatu nevasere kana kuti 4,438. Bazi iri rinoti kusvika mukupera kwezuva nezuro vanhu vainge vabayiwa nhomba yeCOVID-19 yekutanga munyika vainge vava mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu negumi nezvishanu nemazana mashanu nemakumi matatu nevatatu kana kuti 2,615,533. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri vainge vava miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu nemakumi mashanu nezvina nemazana maviri nemakumi manomwe nevatanhatu kana kuti 1,654,275. Uwandu huu unotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi muongororo dzaitwa munyika. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira. Mumwe vatevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance amai Linet Karenyi Kore vanoti mapazi avo eutano neremadzimai ari kushanda zvakasimba achipa dzidziso yakasimba kuvanhu pamusoro pekukosha kwakaita kubayiwa nhomba yeCOVID-19. Vanoti vari kupa zvakare zvikwanisiro zvakaita semamaski kune avo vasina kuitira kuti vagare vakazvidzivirira kubva kudenda reCOVID-19. Amai Karenyi Kore vanoti pari zvino vabereki vari kutarisana nedambudziko rekubhadharira vana vavo mari yekuti varambe vari muzvikoro izvo zvakavhurwa svondo rino. Vanoti hurumende inofanirwa kushandisa mari dzairi kuwana kubva kunze kuti igadzirise mihoro yevarayiridzi nekufirita muzvikoro kuitira kuti vana nevarayiridzi vasabatwa nedenda reCOVID-19. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMarvelous Musanganya uye weStudio 7.
Zira CMDC Alliance inotungamirwa navachamisa mukatarisa sekretari wedu weHealth Dr. Madzorera vanogara vachiburisa zvekutaura kuti aiwa hanzii tinobayiwa nhomba isu semadzimai pese patiri kusangana mumasocial media tiri kutaura kuti aiwa hanzii tinobayiwa nhomba tizvidziviriri kana tikakubata wakabayiwa tine matestimonies evanhu vari kubatwa naichochi chirwere asi vachizorarama zvakanaka nekuti vanenge vazvidzivirira. Tiri kukurudzirawo zvevanhu kuti aiwa ngatiwe neutano mudzimba patiri kupinda mumastriti imomo ngatitarise kuti taita utsanana tasanitaiza tageza maoko.
Pane zvamuri kuita here panyaya yezvikwanisiro zveCOVID-19 nyanya kumaruva?
Kunewo vasina mamasiki sebato reMDC Alliance tiri kubatsiridza kuti tichipana nezvishoma zvatinowana izvozvo kuti mumwe wese ange aine kudzivirirwa nekuti chirwere checovid chauya zvakanyanya kumaruva kwatiri kubva uku tinadzo hama dziri kuparara nedenda iroro saka sevhisi yamaenzi tinozvikurudzira zvikuru uye tichibatsiridzana kuti aiwa chinhu ichi ndechemunhu wese nesu ngatibatane tirwise denda iroro uye tonamata kuti mwari atinzwire nyasha Zimbabwe ione kupona.
Totarisa zvakare kuti zvikoro zvakavhurwa panguva ino yecovid-19 imi munoona sei izvi
nyaya iripo ndeyekuti zviri kuti mai vachakudumbu mwana achamusana isu tinoda kuti vana vedu vave nedzidzo yakanaka asi taonawo kutaura kwaita vadzidzisi nesu vabereki vadzidzisi vari kutaurawo kuti kwatanga tiri kumamisha kana kuti kwatanga tiri kuhama dzenyu hatina chero zvokufambisa kuti tidzokere kuzvikoro uyezve last week iyoyi kwakaanaunzwa namai Monica Mutsvangwa kuti aiwa taextenda kwemasvondo maviri lockdown pasina nguva chimbi chimbi vabva vasimudza zvekuti zvikoro ngazvivhure zvikuru sei vana ava vachada kubhadharwa school fees vabereki vanga vasina kubhajeta school fees iyoyi uye totarisawo kuti mucovid lockdown iyi yatanga tiinayo vazhinji vairarama neinformal sector mashops mazhinji aivharwa nenguva isina kukwana vamwe vanga vatorina kwekuti vaende vachinoshandira saka zvoreva kuti hakuna anga akagadzirira mari yekuti vana vaende kuchikoro iyezve ndinoti sehurumende kuda taifanirawo kunga titori nemari yekuti tiporenumerations kuvadzidzisi vedu nekuti kuti vape vana kudzidza kwakanaka umbe iye abvawo kumba achidya achiguta ndozvatinotaura zviya kuti aiwa panoda kuti pagadzirirwe uyewo mari dziri kupuhwa zimbabwe dzikwanise kupota dzichienda ikoko kuti vabereki nevana nevadzidzisi vange vakabatana zvinhu zvofamba
ava vanga vari mumwe wevatevedzeri vemutungamiri webato reMDC Alliance amai Linet Karenyi Kore vachitaura vari parunare vari muHarare naMavelas Musanganya uye weStudio 7. Gavhuna veReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vakapa mvumo kumabiro dzechange kuti vakwanise kutengesera vanhuwo zvavo mari inosvika madhora mazana maviri pamwedzi asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti muromo hauzarirwe nerwizi nekuti mari iyi haipo vamangudya negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti vari kuedza nepose pavanogona kuti musika wemukoto usarambe uchipararira sezvo vave kupa kuti dhora remunyika rishaye simba uye mitengo yezvinhu ichiwedzerwa pamusika uri pamutemo dhora rimwe chete rekuamerica riri kutengwa nemadhora makumi masere nemashanu kana kuti 1:85 asi pamukoto riri kutengwa nemadhora zana nemakumi matanhatu nemashanu kana kuti 1:165 izvi zvave kupa kuti nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzikurudzire muzvinafundo Ncube kuti vaderedze uremu hwedhora remunyika mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Muponda.
Reserve Bank yataura iyo kuti yatora matanho matsva ekuda kuti black market isanyanya kukwadza upfumi hwenyika. Izvi zvaitwa nemutoo wekuti munhu wese wemuZimbabwe aakukwanisa kunotenga mari inoita $50 pabiro dechange kana kubhengi rake per week. Saka pamwedzi unokwanisa kutenga $200.
Sei izvi zvakakosha?
Izvi zvakakosha pakuti tinoziva kuti kune vanhu vakawanda vanotambira maZimbabwe dollars asi petrol nedizel zvemuZimbabwe haukwanisi kuzvitenga neZimbabwe dollars, zvinotoda maUS dollar. Saka izvi zvatichimanikidzira vanhu kuti vaende pablack market kuti vanotsvake maUS dollars ekuti munhu azokwanisa kutenga petrol kana dizel nekuti mari yavanenge vahora haishandi pakutenga zvinhu izvozvi. Saka tinoona kuti danho iri rakakosha uyezve rinokurudzirwa nekutendwa nekuti vanhu vanga vakaomerwa pakuti waitoti ukatambira pei yako every month munhu anomhanya kutonotsvaga mari pablack market kuti uzochengetedzie kutengawo petrol nedizel. So ichi chirongwa chakanaka kwazvo asi hatifaniri kuperera ipapa.
Zvii zvinoda kuitwa?
Reserve Bank inofanira kunyatsozvitarisisa kuti vanhu vacho vari kutenga mari idzodzi dziri kuzoshandiswa sei nekuti dzimwe nguva unozoona kuti vanhu vanenge vava kuzoitora mari iyoyi yatengwa paofficial rate muna haku trafti mario haku nyesa kwa black market. Saka ndozi zimu zimu nukuta risiskwa. Asi ichi chine itika kana maria rambaye chineza kuwana.
Asi kunyatsogadzirisa dambudziko rekushomeka kwemari yekunze iri zvizvingaitwe.
Long term solution ndekuti Zimbabwe inofanira kumira mira kugadzirisa tinotuma exports. Zviya zvekuti zvatotengesa kunze kwenyika ngazviwande uye ngazviwe zvine huremu pa value yazvo. Panofanira kuitwa chirongwa chiye chatinoti value addition. Chinoratidza kuti imi kana muchitengesa zvinhu kunze zvitengese zvamboenda kuma industry kwenyu. Ndoto mukosa zvatenga mari yakati yakati wandei matengesa zvinhu izvozvi zvinhu zvakafanana nesefodya inofanira kuzotobuda yava mudzanga itoproseswa zvinhu zvakaita sana platinum gold madiamonds zvinofanira kuitwa polishing izogadzira jewelry kana equipment inogadzirwa kwakuzotengesa zvava nemari inoti durei izvi zvinoti mari inopinda munyika iwande tozotarisawo patinoti import substitution
muungatsanangura ipapo
zvimwe zvinhu zvatiri kuimporta tinokwanisa kunge tichigadzirisa muno muzimbabwe panofanira kutarisiswa vamutuli muve pamari yakabva kuimf 1 billion year inofanira kuti imwe yacho mari iyoyo ibatsire makambani emunomu kutsvaga mishina minyowani inoti igadzire zvinhu pamutengo yakachipa zvinhu zvinenge zvine mhando yepamusorosoro yatinoti high quality kuti zvikwanise kutengeseka painternational market nepraisi yakanaka ndozvokuti nyika ikwanise kugadzira zvinhu zvekuti inotengesawo kunze kwete tinongoramba tichingotenga zvinhu kunze izvi zvinoti nyika irambe iri under pressure pacurrency yayo zvekuti vanhu vanenge vachida kungotengesa mari yavo vachitenga mari yekunze nekuti yekunze yacho munenge musingaigenerati.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Muponda vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Makakatanwa pakati pemapato eMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora neMDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa ari kuramba achikwira mutarara zvichitevera mashoko ekuti MDCT ine humwe hurongwa hutsva hwekuda kudzinga dzimwe nhengo dzeparamende nemakanzuru vakasarudzwa pasi pebato reMDC Alliance. Mashoko aya ari kuuya panguva iyo bato reMDCT pamwe nemamwe mapato akapinda musarudzo dza2018 ari mumubatanidzwa weMDC Alliance vachangobva kuzivisa kuti havasi kuzobvumidza bato ravachamisa kushandisa zita rekuti MDC Alliance nekuti havasi mubatanidzwa uyu. Pamusoro pezvo hurumende ichangobva kupa bato reMDCT mari inoda kusvika kumamiriyoni makumi matanhatu emadhora inopiwa kumapato ane nhengo muparamende pasi pemutemo wePolitical Parties Finance Act. Izvo zvinonzi zvakatsamwisa zvakanyanya bato reMDC Alliance iro rinoti ndiro rine nhengo dzakasarudzwa kupinda muparamende. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vari kukurudzira bato ravachamisa kuti risiyane nehondo yekurwisana neMDCT iyi vachiti haihwiniki asi kuti bato reMDC Alliance ritange zvitsva. Asi bato iri rinoti gwara rekutevera rinobva muvanhu kwete kuvatungamiri. Saka gakava remapato maviri aya ringagadziriswa sei? Kuti tinzwe zvizhinji tabata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Shachuayo pamwe nemutauriri weMDCT vaWitness Dube. Tatanga nekubvunza vaDube kuti vanoti kudii nemashoko ekuti bato ravo riri kuronga kudzinga zvakare dzimwe nhengo dzeparamende nemakanzura veMDC Alliance.
Isusu seMDCT hatina urongwa hwekudzinga mamembers of parliament kana kuti macouncillors. Chokwadi riripo nderokuti hatisati tamboita chinangwa chekuti tinge tichidzinga vanhu vakaelektwa veMDCT vari pasi pegungano reMDC Alliance. Asi chandinongoda kuchekesa ndechekuti vanhu vasaterere zvinotaukwa zvekunzi kune MDC Alliance ine mamembers of parliament nemacouncillors asiri yeMDCT. Saka parezvino hatina vakadaro vatiri kuona kuti vasiya bato. Asi hazvirevi kuti kana kukaita vanhu vanosiya bato tichadzora tsvimbo. Kana vakaitawo vanoti aiwa isusu hatichada zveMDCT yakatiisa mualliance tichavadzinga zvishuwa.
Vasachuwai munoti nemashoko avaDube uye urongo hwatiri kunzwa hwekuti bato ravo riri kuda kudzinga dzimwe nhengo dzebato renyu dziri muparamende nemumakanzuro.
dambudziko rataita idambudziko revamwe vedu anabe vedu vaguma kushandiswa vaguma kutipwa mfanera nematuluzi ezanoti nekuti ajenda yavari kufambisa iajenda yezanoti izvizvirakuunda iye vedu witness anotiziva kuti munangagwa chaasingadi kunzwa ipresident nelson chamisa because anotiziva marohero akaita maelection saka ndo dambudziko rataita kuti vamwe vedu ava vari kufunga vari vega vari kuita zvinhu zvavo vari vega vasina kuti vari kushandira ZANUPF aidai pasina dambudziko ratirikuwanai saka ravari kushandira vatoikuesa kuti toshanda zvisimba nekuti ivo vanonyatoziva kuti kuzek unotoendesa bato kuti bato iri ndo raakumiririra vanhu raakumiririra constituency yakasi endezvo zvakaitwa MDC Alliance tisina nedona president nelson chamisa tikasita macandidates edu seMDC Alliance
vadzube ndanzwa mune muri ku ndanzwa muri kuda kupindura pindai vadzube
chinoti MDC Alliance chinhu chakajeka zvekuti munhu wese muZimbabwe anoziva kuti ranga riri gungano remabato 7 akabvumirana kuti tichangoendesa vanhu vanobva mumabato uyezve vanhu vaya vachiramba vari nhengo dzemabato avakabva kwavari isusu seMDCT takaendesa 114 members of parliament for the 210 constituencies MDCT chete uyezve tikacherechedza kuti mazuva akapfuurawa mapartners MDC Alliance akauya kuharvest house vakagara pasi vakataura maerana nechibvumirano cheMDC Alliance vakasimbisa kuti chibvumirano chichiripo
vasachoyo tanzwa vadzubo vari kutaura nyaya yekuti mapato ari muMDC Alliance akasunga kuti akutevera vachishanda navamwe nzora zvichireva kuti imi hamuchabvumidzwa kushandisa zita rekuti MDC Alliance munoti
aiwa ndo matakana nakatagara zvichitaura kuti pane vanhu vacha mahungwi nevanhu politics vanhu haisi nyaya yekuti iwo uri kuti chii wakarara kuma kwako kana kuti uri kuti chii neshamwari yako inyaya yekuti vanhu vari kuti chii saka nyaya iyi yekuti hanzi tazvodai tazvodai tazviyanyaya yekuti vanogadzira zvinhu nezanupf chavanacho izanupf vanhu havana let's go mabay elections havani handi muri kuona saka
hatina kumboramba election hatina kumboramba election nesuo kanonokerwa nemaelection iwawo nekuti vanhu
vakavadzube regai vapedze kutaura pedzai 30 seconds vasachwa regai chinzwe kuna vadzube vadzube pindurai chinzwe
iri nyaya yemabay elections dzatononokerwawo nekuti kwakabva vanhu ikoko vanga vari vanhu veMDCT zvinozikamwa nemunhu wese ndezvekuti vanhu vatakazvikona vakaita maapplications ekuti vari kuda kuita mp kana councillor kuMDCT vana vezimbabwe vanozviziva izvozvo kunyepa kuti ani ane vanhu ani haana vanhu election hasisati zvauya mabay elections takaamirira 2023 tiri kugadzirira
imi wasatiwa chii chiri kunetsa kuti bato renyu ringochinja zita ritsvage rimwe zita idzva
zita rinobva kuvanhu zita vanhu isu hatiteereri zvatinoudzwa nevavengi ivo vakaita ti avo vada kuparadza chinhu chavanhu isi tari kuti MDC Alliance harina kutongouya kutokuzadzimikirwa takatoita maconsultations makuru vanhu vanoziva vatungamiriri vavo vanhu vanoziva kuti chii chinofanira kuitika chiani angatungamirira zimbabwe kuenda mberi
havanga vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaclifford svachiwayo vari parunhare muHarare nestudio 7 manzwawo zvakare kubva kumutauriri weMDCT vawitness dube vari parunhare kubulawayo nestudio 7 zvemitambo chikwata chenhabvu chenyika chinoti chinovimba zvikuru kuti chichakunda South Africa mangwana mumutambo we2022 World Cup kunyange hazvo chasangana nematambudziko makukutu munzira yemutambo uyu. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata chemaWarriors icho chiri kupinda munhandare mangwana chisina vatambi vacho vanomwe vari kutambira kuEngland chinoti chine mukana mukuru wekubuda nemapoinzi ose ari matatu apo tichasangana ne South Africa National Sports Stadium. Vatambi vanomwe vanotamba ku England kusanganisira Mavelas nakamba we Aston Villa havana kuuya kumutambo uyu nemhaka yemitemo ye COVID-19 iri munyika iyi. Vamwe vaviri vakabva ku South Africa Knox Mtizwa na Buthelezi Mncube havasi kutamba zvekare mushure mekunge vaonekwa vaine chirwere che COVID-19 pakaitwa ongororo yechirwere ichi pagadziriro yavo. Asi vatambi varipo havasi kutarisa zvese izvi. Mubati wepagedhe Washington Arubi achiti vakatomirira kupinda munhandare.
Yeah, game ramangwana is going to be a tough game for both sides. Saka but ndirikuona sevakomana isu tiri ready ne anything because most of the guys chose Ivana and they are ready.
Arubi anoti zvakakosha kuti vabude nemapoints ese matatu mumutambo uyu.
Game rekutanga remangwana ndori chati radza kwatiri kuenda ati especially and also tripa home saka we have to think three points tomorrow and to pick points as soon as possible kuti zviri zvitire nyore kuita sekuenda kumberi.
Manager wechikwata cheZimbabwe va Wellington Mpandare vanoti hapana chimwe chavari kutarisira kunze kwekukunda mumutambo uyu.
Patikutapa pese mutambo wese even vamwanodyiwa zvibotso kana kwa 10 vaya vanotarisira kuwina isu tiri kutarisira kuwina hapana chimwe chatiri kutarisira nekuti
South Africa iyo ine muraridzi mutsva Hugo Bruce weku Belgium ine vatambi vaviri vamiswawo zvakare kutamba mutambo uyu nemhaka yeCOVID-19 iyi. Asi Zimbabwe yaunganidza vamwe vatambi vayo vane mukurumbira kusanganisira Knowledge Musona, Tino Kadewere, Marshall Munetsi na Kama Billiard. God knows Murwira, uyo akashevedzwa mushure mekunge vatambi vekuEngland vatadza kuuya anoti mukamba meZimbabwe mune tarenda nekubatana zvekuti bafana aimire.
The quality, iripo, the talent, everything. The commitment, even one love, chai, kushandra na kurwira, kuripo saka, chineta, is there.
Kunze, kwe South Africa ne Zimbabwe, zvimwe zvikwata zviri mugungano iri, iGhana ne Ethiopia, izo ziri kusangana muAccra, mangwana zvekare. Chikwata chinopedza chiri pamusoro-soro mugungano iri, ndicho chinoenderera mberi nemakundano aya. Ma Warriors ari kusangana neEthiopia muAddis Ababa nemuvhuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Women's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi munyika pamwe nedambudziko reCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Hurumende inovakira vana chiremba dzimba dzekugara. MDC Alliance inoti iri kushanda zvakasimba mukubatsira kurwisa chirwere cheCOVID-19. Zimbabwe yosangana neSouth Africa mumitambo yerwendo rweku-2022 World Cup. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda bako VOA.